Conventions are told a quitter. We do them without confusion.
Vandala.
Made a thing.
Here I am,
ndakaromba ende zvekutaura mona zvigona bati hazviti tadzise kuronga ndorova underground kunge chikomba from zero ndepamiro ndichipusha bara koma ivei ndoranga ira ndakarara taimborota ndichimanya koma ivei dofo rakangwara rinokopera rinobvunza wakabuda sei wakazvigona sei papiloni wakafamba sei.
Conventions are told a quitter. We do them without confusion. Nemo, nemo, so
it's okay.
Diani, I can't depress. Dimari, I can't depress. Mote and deny. Dimari, I can't depress. Diani, I can't depress. Dimari, I can't depress. You know, lashing Asha. And in Amate Lucifer. Ziso pakesh kumbo kumba parinovira kumakomba tichitengesera hope vane usimbe tichinyadzisa vaya vane
bomire kumbohasela kutsvaka bag
papiloni chingobutsura vanosasisa kapi pacho pavanga kuda vachironga kungokupfuudza une pfuti chingovashuda vasakujuda.
Conventions are told a quitter. We do them without confusion. Nemo, nemo, so
it's okay.
Diani, I can't depress. Dimari, I can't depress. Mode and deny. Dimari, I can't depress. Diani, I can't depress. Dimari, I can't depress. You know, last thing I saw in it. And in a matter, Lucifer.
Hanzi, ndakaromba ende zvekutaura mona zvigona bati hazviti tadzise kuronga ndorova underground kunge chikomba from zero ndepamiro ndichipusha bara koma ivei ndoranga ira ndakarara taimborota ndichimanya koma ivei.
I'm gonna go to the house. I'm gonna go to the house.